Chirikwata ichi ichatama kubva murufaro stadium Harare chichienda kubaba field stadium Bulawayo uko chichange chichitambira mitambo yacho yose 2015 Africa Cup of Nations pamwe nemimwe ichatevera. Nasi mangwanani vatambi vechikwata ichi vanga vachiongorora mamiriro enhandare iyi apo vatambi vese vakadaidzwa pamutambo weshamwari neMozambique vaungana mubaba field stadium vachitanga gadziriro yemutambo wavo nevakomana vemambas. Achitaura kubva kuBulawayo, mutevedzeri wemurayiridzi wechikwata chenyika chemawarriors ichochi Calisto Pasua anoti vatambi vavo vatanga gadziriro mubaba field stadium uye sekuona kwake vatambi ava vafarira nhandare iyi. Asi vatambi ava vachanyanyonzwa kuti nhandare yeBaba Fields iyi ine chimuko here mune ramangwana apo vari kutamba neMozambique iyo iri kuendawo zvekare kunokwikwidza kumaAfrica Nations Championships. Gorowa ari kushandisa zvekare mutambo uyu kuongorora vatambi vaanavo kuti asarudze vatambi vaachaenda navo kumaAfrica Nations Championships ayo ari kutanga muSouth Africa musi wa11 ndira. Kubvira Gorowa apiwa basa rekurayiridza maWarriors, chikwata chake hadzisati chakunda murufaro stadium mushure mekuita mangange neZambia pamwe neMauritius. Asi chiri kushamisa ndechekuti chikwata ichi chakakwanisa kunokunda mumitambo mitatu iyo chakatamba kunze kwenyika apo chakanorova Zambia, Mauritius pamwe neSouth Africa. Izvi zvakamanikidza Gorowa kuti aite chikumbiro chinotevera.
We should be playing all those qualifying games at Baba Fields.
Gorowa anoti iye, nhandare yeRufaro Stadium yadarikwa nenguva zvekuti tsangadzi dzemugadzirirwa dzirimo dzaipa.
Look at Rufaro Stadium, which is with an AstroTurf, and I think that AstroTurf, my opinion, is not up to standard.
Pamusoro pemitambo ye 2015 Africa Cup of Nations, Gorowa anoti mitambo yese ichatambwa iye ari panyanga ichange ichitambirwa kuBaba Fields. Zvikwata zvichatamba neZimbabwe kuBaba Fields Stadium ma-2015 Africa Cup of Nations zvichazivikanwa chete apo veConfederation of African Football vachaita hurongwa hwekubuditsa zvikwata zvichitatamba makwikwi aya. Izvi zvaifanira kuve zvakaitwa muna kurume kuMorocco, asi hazvina kukwanisika zvekuti zvave kuzoitwa muna kukadzi muSouth Africa. Mitambo yema-2015 Africa Cup of Nations qualifiers iri kutanga muna Gunyana gore rinouya. Chikwata chemaWarriors chiri kutarisira kuenda kumaAfrica Cup of Nations mushure mekukundikana muna 2008, 2010, 2012 pamwe na-2013. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.